Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinhu zvano zvandarasika nazvo runga zvinosvika 60,000. Wozimutsvesi Saturday chaona natobva kuno hoti. Hamuna kana chandakwanisa kubudisa kana wani.
Moto unoparadza chimwe chivakwa muHarare uchiparadza mudhuri nemidziyo yose yanga irimo. Vashandi vaviri vanochengetedza mhuka vachishanda kuZim Parks vari kuchirwa kuti vakaurayiwa nevanovhima mhuka zvisiri pamutemo vekuZambia.
Isi seMinistry of Health mandate yedu ndeyekuona kuti ruzhinji rweZimbabwe rwarapwa here, wachidi wachipona, kwete kuti tiri kuda kungochaja.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vanoti kuwedzerwa kwemari yemuzvipatara hakunei nevarombo vasingakwanisi kubhadhara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemabhizimusi madiki varasikirwa nezvinhu zvinokosha mazana nemazana ezviuru zvemadhora mushure mekunge moto wapisa zvitoro nemisika paAgribank Mall muHarare nhasi mambakwedza. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Moto uyu unonzi watanga panguva dzekumatuma mangwanani ukazodzimurwa kuma8 uye hapana kana chaburitswa kubva muzvitoro nemusika uyu uri pamugwagwa inoti Robert Mugabe Avenue naChinoyi Street. Vakafano bata chinzvimbo chemutauri wekanzuru yeHarare vaInnocent Ruwende vaudza Studio 7 kuti bandiko rekanzuru rinoona nezvemoto refire brigade richiri kuongorora kuti chii chakonzera moto uyu. Vati pasvika fire brigade mudhuri nezvimwe zvange zviri mukati zvange zvatotsva. Varuende vaudza Studio 7 kuti zvinoita sokuti moto uyu watangira mukati chaimo uye pawazoonekwa zvinhu zvese zvange zvatoparara. Varuende vanoti fire brigade yaudzwa nezvemoto uyu na 18 minutes to 1 ikasvika panzvimbo iyi na 13 minutes to 1 kusvika kuma8 apo vazodzima nekudzivirira moto uyu kuti usainde kune zvimwe zvitoro. VaFrancis Choto avo vanochengetedza nzvimbo iyi vanotsanangura kuti vafonerwa nezvemoto uyu asi hapana chavakwanisa kuita pavasvika.
Ndangowanawo moto wabatira kuti yes uchitobvuta, saka kuti ndikwanise kuwana rubatsiro rwandaisa ipapa ndashaya bhozi ndangowana moto uchipfuta hapana munhu angatikwanisa kusvikapo. Noda kuti fire brigade yanga iri nyingiri yanga iripo ichidzisa unhu kupinda kana nenikeiteka wacho yaramba kunditi ndipinde ipapo.
Vamwe vanochengetedza chitoro chiri pedyo neAgribank Mall vaona kutsva kwenzvimbo iyi uye varamba kudomwa nezita vaudza Studio 7 kuti moto wacho wange une simba zvekuti hapana zvavaikwanisa kuita.
But moto uyu manje wanga wakawandisa une power rakanyanya zvokuti uri utsoro wemagetsi, moto wemagetsi.
Amai Linda Huni vaudza Studio 7 kuti vafonerwa kuma5 mangwanani kuti chitoro chavo change chave kutsva uye vasvika zvinhu zvese rave dota.
Zvinhu zvano zvandarasika nazvo runga zvinosvika 60,000. Wozimutsvesi Saturday chaona natobva kuno hoti. Hamuna kana chandakwanisa kubudisa kana wani.
Vati zvaitika izvi zvaparadza upenyu hwavo nemhuri yavo.
Hapana kana pekutangira bhozi, kumba kwacho ndiwamai ndiwebaba. Handina kana pekutangira. Izvo zvakada kuti ufunge kuti vanhu vacho vanotanga kudye izvozvo. Hapana. Baba iri nani moto ndosara nezvimwe 1 or 2 things ikapati kana uri moto. Hapana. Dota rega.
Pashika Studio 7 vanoongorora nezvemoto kubva kukanzuru zesa nevamwe vange vari mushishi kuongorora kuti chii chingave chakonzera moto uyu. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti chakonzera moto haisati chazikanwa uye hapana munhu akuwara kana kufa. Mutauri wezesa vafulla Gwadzira vaudza Studio 7 kuti havana zvizhinji zvavangataura nezvemoto vachiti vachiri kuita ongororo yavo. Nzvimbo yatsva iyi yake ine zvitoro 11 nematebhuru ekutengesera 50 emaflea market. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vashandi vaviri veZimbabwe National Parks and Wildlife kana kuti ZimParks vanotyirwa kuti vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti vanovhima mhuka zvisiri pamutemo vanobva kuZambia nezuro manheru. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanoruziva nezvakaitika vanoti vamwe vaviri vanochengetedza mhuka kubva kubazi reZimParks vakaita mahwekwe nevanofungidzirwa vaivhima zvisiri pamutemo mudhamu reKariba. Panonzi pakaitika kurwisana apo vanochengetedza mhuka ava vakanga voedza kuendesa vanofungidzirwa kuti vaizvima zvisiri pamutemo ava pakamba yechanga kuKariba. Zvinonzi nyaya iyi yakazozivikanwa mushure mekunge chikepe chevanochengetedza mhuka ava chaonekwa chichiyangarara chisina munhu uye chisina injini. Mutauriri weZimParks vatinashe Farao vatenda kuti izvi ndizvo zvakaitika vachiti vashandi vavo vaviri havasi kuzikanwa kwavari pari zvino.
Tawana kuti pane vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vaviri vatisiri kuona kubva musi wa 31 December.
Vafarawo vanoti vaendesa nyaya iyi kumapurisa uye kuferefetwa kwekushayikwa uku kuri kuenderera mberi uye vari kushanda pamwe chete nebazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka kuZambia.
We are working closely with our counterparts in Zambia. Nyaya iyi takaitaura kumapurisa tiri mukati mubishi mekuita tsvakurudzo yekuona kuti chingave chii chakaitika mune vanochengetedza mhuka dzedu kumasango.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo. Kubatwa kwevanhu vanovhima zvisiri pamutemo kunonzi kwakanyanya pamuganhu weZimbabwe neZambia. Vanovhima mhuka zvisiri pamutemo munyika mbiri idzi vari kusungwa vachitongerwa makore akawanda mujeri. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende inonzi yapinza mabasa avarairidzi vatsva senzira yekurerutsa dambudziko rekushomeka kwevarairidzi muzvikoro zvepasi zvepuraimari nesekondari. Gwaro raburitswa nebazi rezvedzidzo rine mazita evarairidzi vakabudirira riri kuzivisa kuti vaende kumahofisi ebazi iri ari mumatunhu akasiyana-siyana uko vachanopiwa zvikoro zvavachange vachizoshandira. Gurukota rezvedzidzo yepasi vakaine matema mwedzi wapera vakaudza bepa Nhauri New Zimbabwe kuti hurumende yakanga yapa bazi ravo mvume yekuti ripinze basa varairidzi vatsva vanosvika zviuru zvishanu mugore ra2020. Hatina kukwanisa kubata vamatema kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya iyi. Asi munyori musangano revarairidzi reptuz vaRaymond Majongwe vanoti kunyange hazvo hurumende yapinza basa varairidzi vatsva ava vashoma zvakanyanya kuti varerutse dambudziko rekushomeka kwevarairidzi muzvikoro.
Chikuru chiripo ndechekuti hurumende iri kuda kuratidza kune vanhu vari kunze kwenyika kana kunana IMF kuti iri kuadresa manids evanhu vari kuZimbabwe nekuita provide for magaps aripo. Bati chokwadi chacho ndechekuti pane zvimwe futi zviripo zvekuti kanyatsoongorora unoona kuti munhu ange iri pachingadzi pachirungu strike breaking mechanism nekuti vanoda kutyisidzira varairidzi variko kubasa mukaramba basa sekuti temu yavo inotanga nekuti varairidzi vakawanda varungochema nekuti hatigoni kutyira kudaro. Inenge iri methodi yekuda kutyisidzira vanhu kuti mukamariga kuuya kubasa tatopinza vamwe vanhu basa. Chetatu chiripo ndechekuti zviri pachena kuti hurumende iri kuzvidziva kuti varairidzi vakawanda vakaregera basa, vamwe vakafa, vamwe vakarwara mukati ari paatisendrate yekufaka vara izvinhu Zimbabwe yakakura zvakanyanya. Kureva izvo kuti mareplacements aya atori long overdue. Asi ripo zvekuti 5,000 namba yacho yekutaurwa itori pasi, nekuti 5,000 chepeka idistrict kana madistrict matatu ekumatinopi nekumatisouth, nekuti hakutorina matichari.
Makambotaura gore rapera kuti nhengo dzenyu dzinogona kusaenda kumabasa panovhurwa zvikoro, pane chashanduka here?
Hapana chashanduka. Kureva izvo kuti ndichigadza hangu zvinoitika pagiraundi nekutaura nekutisuna kuripo pagiraundi, kuvhurwa kwezvikoro kwacho kunenge kuchanetsa, nekuti NSE ticha akunonga sesene muromo hunge kana muromo wacho achinawo, nekuti vakawanda vasara mhino chee. Tiripo ndechekuti tiri kungoramba tichingotaura nyaya iyi, taakutoshorwa nekutukwa nemamembers erudi. Imi muramba muchingotaura muchingotaura, nekuti hakuna tisingataurwa zuva risingasviki. Chokwadi ndechekuti pese pachabvira kare tichingotaura, tanoona mukuru wenyika, tatiraya kuonani, zvemu zviri kunangana kuna mutsiki tapfugamata namata, hapana chai. Saka tochidii manje, nekuti kana kurunzi tofanira kudzokera kubasa, todzokera kubasa nezvikwanisiro zvake basa, kuti kuende kuda mari unofanira kunge wakapfeka zvemukati zvepanze bhutsu zvese izvozvo hatina. Torarama here sekuti uri murairidzi anoswera ati nezvemukati unoda kunotenga kumabhero zvakambopfekwa neramwe?
Vanga vari munyori musangano revarairidzi reptuz varaimond Majongwe vari parunare muHarare nestudio 7. Munyori mukuru mubazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana, Dr. Agnes Mahomva, vanoti kuwedzerwa kwemari dzezvipatara kwakaitwa kutanga nezuro hakusi kunangana nevarombo vagara vasingabhadhare mari dzezvipatara. Vanotiwo vana vari pasi pemakore mashanu uye vakwegura vane makore anodarika 65 zvichienda havabhadhariswe sezvagara zvichiitwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Zvechokwadi pane fee structure kana kuti listed akatumira kumazvipatara edu nemaclinics edu yakangoti chinjeiwo bichana kuti togone kuona kuti maservices emachipatara tinoramba tichapawo here kuwanhu ruzhinji, nemari dzinoita kuti zvipatara zvedu nemaclinics edu agone kuramba achishanda. Asi ndisati ndaenderera pamberi nelist iyoyo, ndoda kuti nditaurire ruzhinji weZimbabwe nekumwe kwese kuti list yawakaona iyi yakanga isiri list yekuendesa kuruzhinji kana kuti public. Ilist yemaadjusted fees yanga ichienda kumaclinics nemuzvipatara zvedu kuti vagonewo kuzoti kana vachinge vaona munhu wedha ari wefree kana kuti anga agara achichajwa, vagone kuziva kuti cost yeservice yavari kupa iyi imarii, kuitira kuti kana vachinge vaona munhu ari kunzi ngaaonekwe kwefree maunder fives, mamaternity mothers like taking kana kuti vari kuyamwisa waya maabove 65 waya vanoiva vachiitwa atinoti macesarean section, wese vanofanira kunge vachionekwa free, vari kutongoramba vachionekwa free. Asi kana vachinge vaonekwa pakliniki kana kuti pachipatara, chipatara ichocho chinofanirwa kuti chaja isu kuministry headquarters, kuitira kuti tichizovatumirawo mari inoita kuti vagone kuti varambe vachiona mapatients iwavo for free.
Saka varombo vaya vagara vasingabhadhariswawo nehurumende, hapana chekuvhunduka apo?
Hapamborina chekuvhunduka. Kana wanga wagara usingabhadhariswi maternity, cesarean section, under 5, above 65, wese iwowo wachangoramba wachionekwa zviri pachena. Kana paine wauya wari pamedical aid, tinochiclaimawo kumedical aid kuti taona murwere wenyu ari pamedical aid yenyu, tamuita cesarean section, tamuchaja mari yakati, chitipaiwo mari iyoyo kuti gone kuramba tichizoonawo wamwe.
Asi sei mafunga kuwedzera mari kune vamwe ava vamuri kuti vane mamedical aid, nekuti ka vakawanda vari kutiwo zvinhu zvinenge zvatiwo mei munyika umu?
Hazvaigonekwaba kuti tirege kuchinjawo mafees yedu tichiramba tichichaja. For example, toti cesarean section tombotenga ichiitwa $5, isoramba tichingochaja $5. munhu ari pamedical aid anogona kubhadharawo mari inopindirana ne-cesarean section which would be more inonga iri more than $5 ongoramba achibhadhariswa toclaima $5 zvinoita kuti machipatara edu atadze kuona vanhu vakawanda nekuti mari inenge iri shoma zvinoita kuti zvipatara zvedu zvigone kuzoguma zvakupa service iri good quality saka
vanga vari munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe rinoti harisi kufara nemashoko ebazi rinoongorora uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission ekuti riri kuongorora vamwe vatongi vematare edzimhosva nenyaya dzeuori. Magweta aya anoti izvi hazvipe chimiro chakanaka kumaonerwo ematare nevanhuwo zvavo. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru weLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara.
Tiri kungoshungurudzika maererano nekuti kunodomwa kuti kune vanhu vakaita uori mujudhishari asi vasingazobudi pachena kuti ndevapi vacho. Saka zvinozoita kuti wese ari kunzwa anongoti judhishari yemuZimbabwe yakaora, hauzovi nechivimbo nevanenge vachikutongera nyaya yako kunyange asiri mumwe wevanenge vari corrupt, asi nekuti pangoiswa general statement yekuti vemujudhishari vari corrupt zvinokonzera kuti vanhu vachishaya chivimbo nejudhishari yacho yese.
Asika vamapara vamwe vanoti pamutemo handiti zvinonzi vanofanira kutanga vaferefeta here vozoburitsa mazita evanhu pane kuti vakurumidze kurovabembera.
Tiungoti chii chanyanya kunetsa chekuti vanhu vamhanye kunoshambadzira nyaya isati yapera kumapepa? Izvozva kuti vakaiswa munzvimbo kuti vaongorori nyaya dzavanenge vaona dzakakodzera kuti munhu anofanira kuprosekutwa zoenda kunoprosekutwa.
Munyori mukuru weLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatsigiri vevaimbo vemutungamiri wehurumende yeGuinea-Bissau uye vaimbo vemukuru wemauto vaUmaro Sissoco Embalo ava vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika muGuinea-Bissau vari kupemberera kukunda kwavo, asi vanopikisa vari kuti sarudzo iyi yakabirwa uye vachapikisa zvakabuda musarudzo mudare redzimhosva. Mamwe mapato anopikisa hurumende yava Emerson Munangagwa anoti haasi kufara nemabatirwo akaitwa nehurumende mugore ra2019, kusamira zvakanaka kwehupfumi munyika pamwe nekutekeshera kwehuori panguva iyo bato riri kutonga reZANU-PF riri kukurudzira kuti mapato ose aise musoro pamwe chete azive zviri kunetsa munyika pasi pechirongwa chePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Bato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, iro rakasvitsa makore makumi maviri gore rino kubva paravambwa muna 1999, rinoti harisi kufara nemabatirwo arinoitwa nehurumende yavaEmerson Munangagwa. Bato iri rinoti riri kushushikana zvikuru nekurambidzwa kwakaitwa misangano yaro pamwe nekuratidzira munzvimbo zhinji munyika mugore ra2019, kunyange hazvo kodzero dzekuita misangano nekuratidzira dzakatarwa mubumbiro remuteme yenyika. Mutevedzeri wemutauriri webato iri vaLuke Tamborinyoka kuti bato ravo riri kushushikana zvikuru nekushungurudzwa pamwe nekusungwa kwehutungamiri hwebato ravo pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri.
Takaona hutungamiri hwemusangano vana vabiti, vana vakomichi, vana vawende, vana vachibaya, vana bondo, vana hipmochi dziva, vana gift of stars dziva, vana vasikala, vasikala izvo zvarufana kunge vachitotanga kuno standard trial munandira muno muna January 2020. Zvese zvinongoratidza kushungurudzwa kuri kuitwa vatungamiri vebusiness and PF. Asi tiri kuti saiwaka kangoma karirisi ndiko kaparuki. Ukaona ngoma yakuririsa sezviri kuita ZANU-PF yapadyo nekuparuka.
Gore rino hurumende yavamunangagwa inonzi nevamwe yakapinza nyaya dzezvematongerwo enyika munyaya dzemadzishe kuburikidza nekushungurudza kwainonzi yakaita Ishe Nhlahla yaMangwe Ndiweni vekuNtabazi Nduna mudunhu reMatabeleland North avo vayakabvisa paushe. Hurumende inopomerwawo zvakare mhosva yekusungawo pamwe nekurova varwiri vekodzero dzevanhu nemagweta emirira vasungwa. Izvi zvakashorwa nemutungamiriri wesangano reZimbabwe Mass Movement vaAlbert Matapo avo vakambos sungwa nenyaya dzekuda kupirigura hurumende. Vamatapo vanoti hurumende yavamunangagwa yanyanya kutonga nedemo kutodarika zvaiitwa nehurumende yemushakabvu vaRobert Mugabe.
VaMugabe vaitonga nedemo hongu, vaikanganisa chose, asi havana kumbosvika kana papa handingati hafu kana kota yavamunangagwa pakuomesa zvinhu. Saka ndinoona kuti utongi hwavamunangagwa hwaipisisa pfuura utongi wakanga uripo pana vaMugabe.
Vatamborinyoka vanoti vachamisa havasi kuzopinda munaurirano pasi pechirongwa chevari munaurirano dzevatungamiri vemapato akakwidza musarudzo dza2018 chiri kutungamirirwa navamunangagwa chiri kudaidzwa kuti Political Actors Dialogue kana kuti POLAD.
Vachamisa ndiye munhu anotsigirwa navana veZimbabwe ende vachamisa kuramba kuenda kunotamba nepukere parovanze. Saka tiri kuramba kuenda kumahumbwe naPOLAD idare remahumbwe. Kana ukanzi kuenda kuchechi chaiko, vakuru vanoenda kuchechi kunonamata Mwari asi hauende kuchechi zvinoenda kuSunday school. Tiri kuona isu kuti Polad yo iSunday school. Kana tafunga zvokupinda musangano, toda kutaura musangano nevanhu vari kushungurudza vanhu. Hatisi kuda kuenda kunoita zvedambe tichijoina chita chevana vari kutamba parovanze chakafanana nePolad, kana kuti vana vari kuita zvavo Sunday school.
Nekune rumwe rutivi, vachamisa vanoti nhaurirano dzekugadzisa zviri kunetsa munyika dzinofanira kutungamirirwa namutongi Gava akambove mutungamiriri wemwe nyika kana ari kutungamira imwe nyika pari zvino, sezvo vachiti vamunangagwa havangave ivo vari kukokera nhaurirano. Ipo paine Gakava panyaya yesarudzo dzegore rapera dzavanoti havadzina kufambiswa zvakanaka. Zvichakadai, imwe nhengo yeZANU-PF uye vari mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti zviri kutaurwa ne MDC hazvingavatadzise kutungamirira nyika seZANU-PF.
Ichi chirongwa chokutaurirana kwevanhu hachisi chirongwa chokuchinja zvakabuda muelections. Ndo pari kurasika mukomana uyu Nelson Chamisa ari kufunga kuti ndoda kuva nenhaurirano yokuti imimi vamunangagwa hamuna kuhwina. Ndini ndakahwina. Wakahwina kupi? Maelections takaita tese tikazviona kuti vahwina ndavamunangagwa iwo waruza. Saka nhaurirano yaari kuda mukomana uyu inhaurirano yokupinda pabasa rehurumende nebackdoor.
VaMutodi vanotiwo bato ravo riri kutarisira kukunda zvakare musarudzo dzakatarisirwa kuitwa muna 2023.
Chatiri kuita isu seZANU-PF ndechekuti dialogue whether iripo kana kuti haipo ticharamba tichingotonga hedu kusvika mandate yedu yapera yatakapuwa nevanhu 2023. Toenda kunokambena zvakare ende tine chivimbo chokuti tinohwina, nokuti panguva yatinosvika 2023 toitaita zvakawanda zvokuti vana veZimbabwe vanenge vakugutsikana kuti aiwa hakuna rimwe bato ringatitungamirira kunze kweZANU-PF.
Mutungamiriri werimwe bato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vanoti hapana pavanokwana munaurirano dzePOLAD kana pasina urongwa hwekugadzisa nyaya dzeuori uhwo hunonzi navamunangagwa watekeshera munyika.
Zvinoita kuti isu sebato reLabour Economists and African Democrats tisabatane nePOLAD inyaya yekuti tichaita sei kuti tipedze uori mukati menyika yedu.
Muzvare Masarira vanoti mapato anopikisa anofanira kushanda zvakasimba kuti agotora masimba kubva kuZANU-PF, kwete kutarisira kuti pachaumbwa hurumende yembatanidzwa zvakare. Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki avo vaive mutongi Gava akatumwa nesangano rembatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADAC panhaurirano dzakazokonzera kuti vaMugabe naMushakabvu vaMorgan Tsvangirai vaitungamira MDC vaumbe hurumende yembatanidzwa muna 2009 vakanga vari munyika masvondo mashoma adarika vachiita nhaurirano nevemapato ezvematongerwo enyika.
Kune vari kufunga kuti tichaita GNU, hazvikwanisiki kuti kuite GNU nekuti Uyo vari kupikisa vacho havana 50% yemasits muparamende. Unoda kuita GNU nani iyo usina kubata hafu yeparamende yemukati menyika ino. Ndochidzidzo chatofanira kuziva muna 2008.
Zvichakadai, imwe nengo yeboka revechidiki reZANU PF Youth League isina kuda kudomwa nezita, inoti dambudziko remuZimbabwe richanetsa kugadzirisa, sezvo munyika muine kusarurana kwemitauro muutungamiri uye muine zvikwata zvikwata muZANU PF.
Dambudziko rapinda mubato huru renyika, ndoriti bato huru nekuti ndorakaunza nyika, nderekuti vari kurwisana pachavo. Zvino kana vanhu vachirwisana pachavo, havana chavangaite kuti vape pundutso kune avo vavanotonga, nekuti mumwe nemumwe ari kurwira kuti iye ave nechidimbu chenyika chaakabata.
Vane ruzivo nezviri kuitika muZANU PF vanoti pane kusawirirana pakati pavamunangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga panyaya dzemasimba, asi vamunangagwa vakaudza musangano wepagore webato ravo wakaitirwa kuGoromonzi kuti izvi ndezvemugodzi matsuro.
The party is alive. ZANU PF imhenyu. One. Ungakanga maizvozvo kuti ZANU PF imhenyu. ZANU PF is united. Ungakanga ma imenyu yakabatana.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vapilani zamuchiya vanoti kuti matambudziko akatarisana nenyika apere, panofanirwa kuumbwa hurumende inombofanira kubata matomhu pasati paendwa kusarudzo.
ZANU PF sebato yave mamvemve haina chainokwanisa kugura pahurukuro idzi, nekuti vanoudzwa zvekuita nevakuru vakuru vemauto zvekutaurirana asi zvehondo. Ukuvo veMDC vanenge vachida kuteererawo nhengo dzebato ravo, nekuti ndidzo dzinovavhotera kumacongress nekugadzirira sarudzo. Nhengo zhinji dzeMDC kunyanya vechidiki vanoti ivo haivhiyiwi. Saka nenyaya yekugadzirira sarudzo, paida kuti pasarudzwe dare rinogadzirisa nyaya risingazokwikwidzi musarudzo dzinotevera.
Asi vamunangagwa pachavo vakati ZANU PF ndiyo ine masimba ekutonga nyika, sezvo yakavhoterwa neveruzhinji musarudzo, vachikurudzira zvakare nhengo dzebato ravo kuti dzitsvage rutsigiro zvakasimba kubva iye zvino kusvika pachaitwa sarudzo muna 2023. Dzimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti kudzamara nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nehuori dzagadziriswa, upfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi, zvinopedzisira zvaita kuti veruzhinji varambe vachinhonga svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Chirongwa cheLife Talk to Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa zviri kushuvirwa nemadzimai muZimbabwe mugore ra2020. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvungwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Moto unopisa chimwe chivakwa muHarare zvichiparadza mudhuri nemidziyo yose. Vamwe vaviri vanochengetedza mhuka vachishanda kuZim Parks vari kutyirwa kuti vakaurayiwa nevanovhima mhuka zvisiri pamutemo vanobva kuZambia. Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vanoti kuwedzerwa kwemari yemuzvipatara hakunei nevarombo vasingakwanisi kubhadhara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. anokuoneka ane mufaro. Ndini Jonga Kandemire, ndiri mu Washington DC, ndokusiyamina na Chris Gande.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 2 zibandlela 2020 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Cabanga ngelo ukuthi kube lokuthintana kwentambo zamagesi, umlilo wasuthinta ama gas tank ku restaurant engabe iphansi lapha. Kwathe siloduba sazuba sizavuka njani. Sesizaphila njani ngezikweleti? Kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikolo sisenkingeni.
Aba mabhizimusi asathuthukayo abalahlekelwe yimpahla ebiza inkulungwane zamadola eMelika emadabuka kusa lamhlanje eHarare.
Okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuye emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantu besikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini efiswa inhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi isikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu.
Ababalisi bakhala ngokuthi abaseladlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini, ngakho ke kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe kuyona le inyanga kazibandlela. Silodaba lwabemba igolide abaziwa ngokuthi ngamashurugwi asebebulele abantu abagoqela ipolisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Aba mabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe impahla ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika ngemva kokulumatha komlilo kwesinye isakhiwo esilamavinkili lamhlanje emadabuka kusa ese Agribank Mall edolobheni leHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo ekhonale eHarare.
Lomlilo obika uqale emadabuka kusa ucathengelwa ukuba ungabe ubangelwe izintambo zikagesi kuthi le gas ebigcinwe kwenye yezindlu ezibhekela ukudla lalo lingabe lenze kwaba lamalangabe amabi kakhulu. Akula lampahla enelise ukuhlengwa kulomlilo olumathe kusakhiwo esikumgwaquru Padumgabe lapho ahlangana khona Lochinoy Street. Omunye olahlekelwe impahla ngusomabhizinisi umnumzana Caleb Bebeta othikala nkani ngoba ube le mpahla eningi wamagama kulesi sakhiwo.
I think in terms of value, I think you can see ukuthi na ungakhanyela ngilahlekelwe impahla efika 20,000 US. Melele abacisha umlilo ukuba becishe baqede lapho ngivile isitolo engutholileyo ukuba besekubhidlile. Ngilethemba ukuba umnyaka lo usiya phambili ngizenelisa ukusukuma kulokhu ngivule esinye isitolo.
Ubebeda uqhubeke ethi lumlilo cajenelwa ukuba uqale ngo-1 a.m. emadabuka kusa esithi abacisha umlilo ubehlule labo.
Inindazo yaphanapha kuma 2 a.m. What I saw is the fire started around 1 a.m.
Nafikela pho ngo 2 a.m. izwe ukuba umcilo umlilo uqale ngo 1 a.m. Abe fire brigade bake bazama kodwa akula abenelise ukwenza. Bathe sebeqala ukuhumisa bese kuvule ungasasizi. Isitolo sami so lesi esingemva kwami.
Omunye njalo olahlekelwe impahla eningi umnumzana Ngoni Dzache Madara yena othi isitolo esichileyo besile mpahla yakhe efika amadolazi inkulungwane ezine zamadola emelika $4,000.
No specializer nema radio ma TV.
Ngenza okwama radio, ama TV, ama solar panels, ama gas tank. Lesi sitolo sami lapho kade ngigcina khona into zami. Ngilahlekelwe impahla engafika ama US dollar angaba yi 4000.
Umadara uqhubeke sithi kuzima ukulahlekelwa impahla eningi kangaka ngesikhathi belungisela abantwana ukuthi baye esikolo.
Abana le tangible information because ngikwenza ukuthi late ku afford.
Cabanga ngelo ukuthi kube lokuthintana kwentambo zamagesi, umlilo wasuthinta ama gas tank ku restaurant engabe iphansi lapha. Kwathe siloduba sazuba sizavuka njani. Sesizaphila njani ngezikweleti? Kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikolo sisenkingeni.
Amapolisa labacisha umlilo bebexotsha abantu abathengisayo labazidlulelayo akade befuna ukuzibonela isiga lesi. Isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Phonyati uthi imbangela yokulumatha kwalomlilo ayikaziwa. Basacubungula okuhle ukuthi akula muntu ofileyo loba ukulimala kulingozi ngaphandle kokulahlekelwa impahla. Isikhulumeli senkampani kagesi yezisa umnumzana Fulad Gwasira utshele iStudio 7 ukuthi okwamanje kusesemasinya ukuthi akhulume okuningi ngalingozi yomlilo ngoba labo bayenza olwabo uphenyo ngembangela. Kulaso amabhizimusi afika amakhulu amahlanu 500 abasebenzela kulindawo ebile zitolo ezilithumi kanye lamathebulo omkambo weflea market angamathumi phosi ayisithupha 57. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Abavalisi bakhala ukuthi abasela dlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini, ngakho ke kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe yona le inyanga kazibandlela. Ngakwelinye icele abazali labo bakhala ngokuqonga kwembadalo yendleko zesikolo kanye leyengwalo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izikolo zikhangelele ukuvulwa ngayonale inyanga kazibandlela mhlaka 14, kodwa ke umumo okhona elizweni ulakho ukuphazamisa ukuvulwa kwazo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Obert Masaraure, uthi umumo okhona elizweni awuvumeli ukuba izikolo zivulwe kuyonale inyanga kazibandlela.
The school ecosystem is in the intensive care unit and it's practically impossible for schools to be
ukusebenza kwezikolo singathi kuse intensive care unit singakhangela ukwenza ukuthi izikolo zivule. Ababalisa basenelisa ukuya emsebenzini ngokuselwa kokusebenzisa emsebenzini yabo. Abafundi bona sebephambanisekile kucabangeni ngenxa yomumo womnotho. Abazali behlika ukuthenga okusetshenziswayo ezifundweni zabantwana kanye lemali yokubhadala izikolo. Uhulumende ngokwakhe uyahluleka ukuthola imali ngaphansi kohlelo olwe basic education access model iBIM okumele lukhangele abaswelayo. Ngakho izikolo azisoke zivulwe vele ngozibandlela lo kuze kulungiswe lezi zinto.
Cushion or marginalized learners, the underprivileged learners, so schools are not going to be open.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu umgcini sihlalo we-ATUZ eMathebeleland North njalo uthi kusobala ukuba bengehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yeholo labo elingasathengiyo.
Sikuyakhala elizwe ababalisi abasaholi lutho, imali esiyitholayo ayenelisi ukuthi sigcine thina abantwana bethu sibuyele emsebenzini. Njalo nje sithi thina lapho esime khona okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini efiswa yinhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi izikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu. Kusobala ukuthi siyehluleka njengamatisha ngenxa yemali yethu le engasathengi noma yini.
Omunye obuye wagcizelela ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngumnumzana Vusumuzi Maphosa, umsekeli kamgcini sihlalo kunhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union, othi imali ephiwe ababalisi ngenyanga edluleyo iphelile, ngakho abalayo eyokugada bephindela emsebenzini.
Izikolo kazisoze zivulwe ngokubana ababalisi baku total incapacitation. Imali abagcine beyiholisiwe ngoDisemba iphelile, babe lekhisimusi lenew year embi okumangalisayo ngoba vele bekungela mali. I-1000 is nothing to talk about. Vele kabalayo imali bagadi babuyele izikolo, lalaba abasemadolobheni kabalayo imali yokubhadala ifees yabantwana abasoze bayifundisa abanye abantwana ababa abantwana bengafundi.
Umnumzana Nhlanhla Dawo ongumzali uthi kalungelanga ukuthi izikolo zivulwe ngoba indleko akhangelane lazo engazenelisi.
Hayi, mina njengomzali hayi angikabi ready ukuthi abantwana babuyele esikolo ngoba imali zangkhona azihlangani. Lapho umntwana amafunda khona eSt Patrick's i-school fees eli 888 per term, sikhwele from 160 sokufuze sitshaya ama-top up ama-728 point. Imali yangikhona iyavela nga ngoba le mali anileyo phela asiyiholi. So kubuya lama-stationery okufuze besithenge That thing I'm chai quotation, I think I quotation yang kona yafia ubo 400 pounds. E stationary kupel. Kuzo wear my school uniform foot ya befuna kona lap. I'm nanjum zalai. Uba red civil and gabi red to turn down away. Be the school.
Sekusele insuku eziphansi kwamaviki amabili ukuthi izikolo zivulwe, kodwa ababalisi abaningi balakho ukwehluleka ukuphindela emsebenzini, ikakhulu labo abasebenzela emaphandleni, kuthi labo abasebenzela emadolobheni balakho njalo ukwehluleka ukuthola okokuhambisa kumbe imali zokugada besiya emsebenzini. Inhlanganiso zababalisi zithi kusobala ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngenxa yomumo womnotho okhona elizweni, ngaphandle kokuba uhulumende akhangele izikhalazo zabo zokukhuphula iholo njengoba abalithole ekupheleni kwenyanga edluleyo kampalakazi seliphelile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abemba igolide otshekesha abaziwa ngokuthi ngamashurugwi babikwa beqhubeka behlukuluza uZulu endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi kucatshangelwa ukuthi amashurugwi la asebulele abantu endaweni ezigoqela eNyathi, eGwanda, lase Battlefield lapho abahlahlele khona ipolisa ngenkemba. Ipolisa leli lithiwa ngumnumzana Wanda Hokoyo. Amapolisa athi asebophe abantu ababili phezu kodaba lona lolu. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Malaki Nkomo webandla lezano PF othi amashurugwi la asethwalise nzima wonke umuntu owemba igolide elizweni lonke jikelele.
Indaba esihluphile ekuthi lo president uye wayi-ray ingathi uye wayithinta ku-conference isisegoromonti. Ungakhela lo lama-ministers sebekhulumile baphuma sobala ukuthi no, abantu laba singathi ngamashurugwi, kanti sokuyisigebenga ezezijenge ukuphambanisa abantu. Ngobanye umuntu ehamba etshele ibhemba usithi uyagamula umuntu, ingenzakala ukuthi laba bantu banenhloso yabo esingayizwisisiyo. Yikho ukuthi lapho ababonakala khona abaripoti, ngabona abantu bethole amabhemba, akukhulumi ukuthi endaweni enje uthole amabhemba. Ungabona ngathi imayiningi okuthiwa nxa abantu bethi igolide ofakitholi ihambe lithole amabhemba. Kulesi sikhathi ngasengamapholisa alinyazwe abulawa abantu besekelelwa benjani, esikutshoyo ukuthi umuntu ohambe ethole ibhemba umeduze kwemayini umethe wabonakala akutshelwa amapholisa ayo bantu babantu. Lo president usho njalo ukuthi kababanje mabangaxolelwa.
Siyabona ukuthi le mathebeleni kwakho wabakhona abantu abaganyulwa ngamabhemba, uzakukhumbula sibili mhlophe, kambe kuyini ukwenza ukuthi kumemetheke
endaweni yevova? Ngiyakwazi kakhulu endaweni yevova yeduze kwegwanda, yazi indaba yakhona.
Kuyethusa kanganani khonokho?
Kuyethusa anti wabona ukuthi into ekhona ngoba kunjenje gift la ngingathethi kunjenje ngikumayinini kwesikhathi yozomunye umuntu ekwethisele ukuthi sizalidingela amashurugwi. Ubusumangala ukuthi kathi abantu othiwa ngamashurugwi kuyini? Ngokubona kwami nombona ngani uhulumende indaba leyo fanele ayingenele ayisebenze masinyasinya, ngoba abantu labana bajonge ukungcolisa ibizo lendawo. Ngoba sasukhangela ukuthi ukuthi abantu ngamashurugwi, amashurugwi yindawo phela, angitsho ileyo ndawo babe sebesuka laphana bezithi bangamashurugwi. So ngathi abahlukuza abanye abantu, upresident ukhulumile wathi phazi ngezinto eziyazo lezo azifunakali elizweni. So ngaleyo ndlela abantu abanjana mina ngisho ukuthi uma mayini zonke angabe ekhona abantu ngababambane, bangabona laba abantu abahamba ngamakhombi abayizigebe ngabethele amabhemba, abakhulunywe babanjwe, bacetshelwe emapholiseni babanjwe, ukwenzela ukuthi abantu baphile ngokukhululeka. Ngoba iqiniso njengoba ukulethile, abantu abasamayini abasagebhi ngendlela elokukhululeka. Ngoba endani ekhorombono ngithembi kwabo unazele ukuthi unabanye abafike bachaya bathathela istofu babulala omunye umuntu kwaphana omunye wabo walimala kabuhlungu.
Aloke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezano PF owemba igolide eWest Nicholson eGwanda South. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhona le eGwanda South. Live talk lamhlanje kuhlelo labesifazane asihluzeni bomama, sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe njalo langokutsha kwesakhiwo seHarare esilamabhizimusi abomama labanye. thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singakayi isigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasekeli bowayeyinhloko kahulumende kwele Guinea Bissau uGeneral Maro Sissoko Embalo bajabula ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngesonto. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kabemukeli kunqoba kwakhe ngoba kube lokucilibezela. Inkampani elungisa omakhalekhukhwini eyemara group yakwele Dubai ibikwa isemzameni yokubangisana lele China emkambo wokuthengisela amazwe awezwekazi le-Afrika omakhalekhukhwini ngokusungula amafektali awukulungisa kwele South Africa lakwele Rwanda. Amalochacha alwise kwele Iraq asekelwa ngabe Iran abikwa esekulindawo akade ekuzo lapho ehlasela isigodlo someli weMelika kwele Iraq edolobheni leBaghdad. Emaphethelweni omnyaka odluleyo kube lethemba lokuba kuza kuba lenkulumo zokuxazulula inkinga zelizwe kuwonalo umnyaka esiwusungule izolo. Kodwa ithemba leli kukhanya lingasekho ngoba amacele omabili amele akhumisane umlotha akhanya elokhu esemba phansi ngendingeko athi kumele zifezwe andubana kukhulunyiswane. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele uChamisa angene kumanyano wamabandla anqotshwa kukhetho awePollard, kodwa ngakwelinye icele uChamisa uthi kasoze angene kuxuku labantu athi ngelabantu abangelamsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lebandla leMDC umnumzana Sengezo Chamangu endawonye lengcwethi yecumula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingqoqo.
Hayi, ngokubona kwami kufudumele ngenkalakatha yento mpele engenziwa entsha. Mina ngumuntu osayekhuluma ngokuthi into entsha yiyo efunakalayo eZimbabwe entsha engakaze ihlangane, engakaze yenziwe. Ngoba okwenzakalayo manje silamaphathi amabili akhokhelwa ngabantu ababili abasha. iZANU-PF ekhokhelwa ngumnumzana uNangagwa. Omusho tete over from umkhabi. Lo ne MDC eyokuthwa ngamaphathi amakhulu ekhokhelwa nguChamisa otete over from uTsvangirai. Bobabili akukhanyi kulento entsha abafuna ukuyenza. Umnumzana uMnangagwa useyenza ukamkhabi times two manje. Singathi ungezelele kuphela ibanga, akasangezelelanga izinto ezintsha ezenziwayo. Bese ukuthi ngaphutha ulo uthwa uChamisa omutsho omncane obekukhangelelwe ukuthi njengoba nje vele yilo itiketi angena ngalo ukuthi hayi mina ngisesemutsha ngimqemana ngiqinile ngisalokhu lalokho, kodwa sikubonayo yikuphindwa futhi okwakusenziwa ngumnumzana uTsvangirai ngoba siyakhumbula uTsvangirai ngoba siyakhumbula ukuthi kulesi khathi lapho akwavuka khona mpela ephume wayezitaradeni bamtshaya naye uChamisa baze bamlimaze e-airport. Sambona amaphilisi negcwele igazi. Yikho kulokhu kusenzakala manje.
Nanto udaba mnumzana Chabangu, wena ngwe MDC uyavumelana yini laye umnumzana Ndlovu la?
Into ekumele yenzakale akulanto ezabisa inguquko kuleli lizwe ngaphandle kokuthi i-leadership yethu izehlise. Yehlise amajogwe, yehlise ama-positions abo, siqale ukukhulumisa. Ngiyakwazi ukuthi uPresident Chamisa, we are discussing with him, ku-MDC, ukuthi sibone izindlela zokuthi singakhulumisa ngaphansi kwePollard kumbe singakhulumisa kanjani, leZANU-PF, ngaphansi kogatsha lwabo izano umnangagwa. So it's not going to be easy, kodwa iyo into ekhona ezakwenzakala kuona lo mnyaka nxa lokho sisafuna iZimbabwe ukuthi iphile. Namhlanje silenduku ezinjengokuthi akulamanzi, hathi ukuthi leadership izabisa izana isizulu, kodwa izakhangela indleko yokuthi ukuthi izulu lingani kudala udubo mhlobobani kule ndlala. Abantu kathesi sikhuluma kunje balimile, kodwa-ke sokuchile izikolo siyavula kathesi, amasiza ahambe elinye ibanga ekungeke uliqambe. So kuyadingakala-ke ukuthi i-leadership yethu ihlale phansi sikhulumisane. I have got no doubt ngaphansi kwawuphi umthunzi engahlala kiwo ukuthi uThamisa, uPresident Thamisa uzazehlisa, uMnangagwa uzazehlisa. Nxa kuyukuthi kumele bangene through polar, nxa kuyukuthi we're going to create another narrative ezabenza ukuthi la madoda bahlale phansi bakhulumisane. Bisa ama-churches, not about ama-political parties kuphela elizweni. Kulama-institutions anjenge-civic society, kulama-traditional leaders, bonke laba bantu, kulama-students, bonke laba bantu kumele bahlale ngaphansi kophahla oli-one, sikhulume ngeZimbabwe yethu ukuthi siyangathi. So mina ngilethemba because ngiyakhulumisana lo president through ama-structures yethu ukuthi this time around sizadinga indlela yokubana sikhulumisane. Ukuthi izaba yindlela ngayiphi, izabuya ngayiphi indlela, izaba yindlela mtobani, izabe ihamba ibiswe ngubani, kodwa sizakhulumisana. That's the only way esingaseva ilizwe leZimbabwe.
Yeah, nanto ke udaba Mnumzana Ndlovu. Kuthiwa hayi akhona amaqhinga ayenzakalayo, uthini wena?
Usengezo angazi kumbukoelusi enkomeni, kodwa-ke mina ngiyakhumbula ukuthi wawuthi ma kuthiwa kudliwa lengcwele kumbe kulwa lo munye umfana okwazi ukuthi ma ufuna ukumchallenja udingisise ukuthi kakena uthaa ngasiphi isandla kumbe uyakhaba kakhulu kumbe uthaa ngenhloko wezothi ma ungena la eroundini ube wazi ukuthi uzozivikela njani. Kuyethusa khonokho ukuthi njengoba ngishile ekuqaleni siloku sinazo into esasizenza la izolo, yena le nto elichalisa manje selifike kuyo izapho kankoma yafika kuyo nayo after beshayile kwabula abantu basiye epointing where they just gave in and went bakhuluma nezano yasibarecha-ke sikwazi ukuthi manje sebefuna vele beyayifuna ukuthi bafune. Yagenani i-MDC kaMorgan Tsvangirai nayo yangena yayenza khonokho futhi eselifuna ukwenza manje. Kodwa-ke iplingazisanga ukuthi izano vele ayisozi ihle yanegotiata and good faith, so selingena-ke manje nani seka-creative history ye-GNU or something of that sort ezoyenza futhi i-progress yeZimbabwe ikubeke ibanjwe umsila i-ZANU PF isithi jayiva kaka umsila ngophambili. So I think nje ibala lami eliyi-one ukuthi lezilwane zikwenzwanga into entsha ezoyenza ukuthi izano yethuke izibone ingasekho lapho ebime khona.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubexoxa endawonye lo mnumzana Sengezo Chabangu, ilunga lebandla le-MDC.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inkokheli yamabandla esiKristu evame kwabela abaswelayo ukudla ithi lilokhu likhuphuka inani labantu abakudingayo ngesikhathi isisindo somnotho welizwe sisehla njalo lezulu lingani kuhle elizweni. Lokhu kwenzakala inhlanganiso ye-World Food Program isithi sidinga uncedo lokwengezelela ukudla ekwabela abalambayo eZimbabwe, njalo lo hulumende isithi uzakhuphula isizo alunika abaludingayo. Ukuze sizwe okuningi isimo sendlala elizweni, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
Iqiniso lokhona ukuthi indlala ibhashile lonyaka izulu kukhanya kalini kuhle phezu kokuthi vele lomnyaka odlulileyo belingananga kahle. Kuphinde ukuthi kunjalo lezomnotho uma ikhonomi awumanga kahle kwenza impilo yabantu makhaza ibe nzima kakhulu, ikakhulu emaphandleni kanye lasemadorobheni, ngoba emadorobheni kuba labantu abaningi abaswelayo kodwa kungabi lomuntu olendaba labo ngoba becabangela ukuthi abantu laba bahlezi kahle, kanti abantu bahlupheka kakhulu ezindlini lapha emayadini. Kulabantu abahlala emakhotheji, kulabantu abahlala emalokishini amanye ongeke wacabangela, abantu bahlupheka ukudla kuyinto eyinkinga kakhulu. So unyaka lo nxa kungasangenelanga inhlanganiso ezizimeleyo la uhulumende, ngoba kungumlando wakho wokuqala ukuthi abekhe shiwa ukuthi abantu bayathola ukudla, abantu abaningi bazaba lohlupho olukhulu kakhulu. Kungaba lesi ngozi sibili esingenzakala zibangelwa yindlala.
Nxa lapho linika abantu ukudla, selike labona yini imizamo kahulumende kumbe labo asebevele bethola ukudla kuhulumende kumbe olo World Food Program?
Okuningi esihlangana lakho ku-ground abe-World Food Program abasebenza la nenhlanganiso ezithile ezijiyejiyeneyo siyababona beku-ground, abanye sibathola kade sibe besenza ama-baseline ukuthi babekwazi ukuthi bakhona yini abantu abaswelayo esigabeni esinje. Kanti lawo thiwa njengenhlanganiso lakhi sibhizi thina sizama ukwenza lokho okuthiwa yiku-builda i-resilience lokuthi abantu banelise ukuthi babesebenzisa i-drip irrigation ngamanzi amalutshane wona lawo, balelise ukuthi baziphilise lawo, balime imbhida benze othile. Imizamo yonke yekusile lohlupho lolokho okuthiwa i-climate change osukuhlasela abantu, ukuthi abantu sikwanise uku-adapta sithinte fanele sikulima nezilimo ezincane ezingafuni amanzi amaningi nento ezinjalo. Kanjalo lohulumende la uyazama, kodwa-ke ukuthi ideva kahulumende ezinye kwezindawo zabe zine-politics, kodwa-ke hhayi akufani la kuleya i-rekhapikiyo kusase lomgabi laba abangani bayazama, kodwa kuyabonto kunye-capacity nje abangaba kwezindawo kabakwazi ukuthi benze njani. Kodwa-ke sisebelokhu esiqhubeka sincedisana sisebenza sonke.
Alo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Ngicela uvume ingoma ka DJ Stavo ehamba lo professor besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe impahla ibiza inkulungwane zamadola eMelika ngemva kokulumatha komlilo kwesinye isakhiwo eHarare. Ababalisi bakhala ukuthi abasela dlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngesithathu sidibaneni isikhathi sinye kusasa. Igama nguChris Gande, ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk. Lingakhohlwa uhlelo lwekuseni ngo-half past six.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.